Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 21 2019 makateerera ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende votarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari unokwira zvasiya veruzhinji vachichema-chema. Zvikoro zvinovhurwa kumatunhu akarohwa nedutu mpengo recyclone Idai. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo ina dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa nezuro manheru dzichibva kumusangano wemasangano akazvimirira wakaitirwa kuMaldives dzapomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Vasungwa ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare edzimhosva mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzo dzinoti vatatenda mombe yarara vanoshanda nesangano reCitizens Manifesto, va George Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe, vanyasha Frank Mpahlo vesangano reTransparency International Zimbabwe, pamwe nemutungamiri wesangano reCommunity Tolerance and Development Trust, COTRAD, vagamuchirai mukura, vakasungwa nezuro manheru panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport, pavakamhara vachibva kuPrague, guta guru reMaldives kumusangano wemasangano anoshanda akazvimirira, mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 parunhare kuti vasungwa ava, vakachengetwa mutirongo pakamba yeHarare Central, vakatinzwe zvakawanda kumunyori mbazi rezo kuburiswa kwemashoko vanik mangwana avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 vari pakamba iyi manheru ano kuti vasungwa ava vapomerwa mhosva yekuronga zvokupidigura hurumende yavamunangagwa pamwe nekukurudzira veruzhinji munyika kuti vaite zvemhirizhonga vachigunun'una nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi Vabhamu vati mhosva iri kupomerwa vasungwa ava inonzi yakaparwa vari kuPrague kwakare kwavakanga vachipinda musangano uyu uye vati vasungwa ava vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rinotungamira masangano mazhinji anoshanda akazvimirira muZimbabwe vatavani mwoyo vashora kusungwa kwevarwiri vekodzero dzevanhu vana ava
tinoda kuti taure zvisina kutsenga mukanwa nekusoropodza kusungwa kwaitwa vanomirira kodzero dzevanhu akusungwa kwarume ava vari kupomerwa mhosva yekuti vakadzidziswa kubvisa hurumende nechisimba kunze kwenyika vakasungwa vachidzika panhandare yendege Robert Mugabe International. Tinotsoropodza zvikuru sakusungwa kwavo nekuti kunotaridza kuti hurumende inenge iri kugara yakabatira hana maoko nekuda kwemaomero ezvinhu munyika. Saka yakutaridza usimba hwayo kutonga neusimba pakunge ichibata nekumbunyikidza vanosimudzira kodzero dzevanhu. Izvi tinozviona nekuti kasike kutanga nguva yapfuura vakadaro zvakare vakasunga anova chairperson wedu vaRashid Mahia vachivapomera zvakare mhosva iyoyi.
Vana ava vasungwa zvitevera mashoko akaburitswa nebepa naure Herald anoti vemasangano anoshanda akazvimirira ava vari kushanda pamwe chete neMDC yava Nelson Chamisa mukuronga zvekupidigura hurumende, asi MDC yakaramba mashoko akaburitswa neHerald aya. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti hapasina musiyano pakati pehurumende yava Munangagwa neyavaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakatsiviwa navamunangagwa muna mbudzi 2017 pakapindira mauto munyadze zvematongerwo enyika.
Inyaya yakagara ichiitwa even munguva yava Mugabe inyaya yekudzvanyirira vanhu vanenge vachipikisana nehurumende. Iyi hurumende iri kutonga zvashaisa mufaro kana nenhunzi chaidzo, zvashaisa mufaro munhu wese muno muZimbabwe. Vari kutonga nemunondo, asi vanononera vamwe vanhu kuti vari kuda kuvapandukira. Vari ivo vari kutadza kugadzirisa nyaya. Isusu veMDC tinoita zvinhu zvedu pajekerere. Hatina kana munhu watati tauraya kubva 20 years dzatakagadzirwa. Ivo kubva mazuva mashomanene avapinda kwatofa vanhu vanodarika kuma 20 uko. Kwatambura vanhu veruzhinji, mabasa apera, vanhu voshaya zvokuita. Saka uyo vanongonungidza wese wese huroi, vachisiya ivo vakamira pachena vachingoita zvavari kuita izvi. Ngazvichimira ngazviregwe, vanhu vaneta havachada vatadza kutonga.
Zvichakadai vabhamo vati vari kutarisira kuti vasungwa ava vamiswe pamberi pedare mangwana, apo vakatarisirwa kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Veruzhinji vari kuchema-chema zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari, vachiti izvi zvichaita kuti mitengo yezvinhu zvose iwedzerwe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Sangano rinoona nezvemakambani anoita zvemafuta nemhando dzemoto reZimbabwe Energy Regulatory Authority ZERA rabudisa mitengo mitsva yemafuta edzimotokari. Peturu yakwira nezvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana ichibva pamadhora matatu nemasendi makumi mana nerimwe parita kusvika pamadhora mana nemasendi makumi mapfumbamwe nemanomwe iri mari yemaRTGS. Vakafanobata chigaro chemukuru weZera vaEddington Mazambani vati vanotengesa mafuta vanogona kutengesa nemutengo uri pasi pewatarwa nesangano ravo. Kukwira kwemitengo yemafuta kuri kuitika mushure mekunge bhanga guru renyika rabvisa mari yanga ichitsigirwa nehurumende kuitira kuti mafuta aya asakwire zvakanyanya. Izvi zvinoreva kuti vanotenga mafuta vachange votsvaga mari yekunze kumabhanga kwete kumirira kuiwana kubhanga guru renyika. Vachitaura neStudio 7 vaThomas Pashakavambwa vati kukwira kwemafuta kunoita kuti zvinhu zvese zvikwire munyika.
Zvinenge zvava kutoreva izvo kuti maprize ese akukwira because fuel ndopanotangira zvinhu zvese. Kuti tifambe tiende kudzimba dzedu kombi inenge yakwira futi. Kwira kwaita fuel kwakuita kuti zvinhu zviwedzere kuoma munyika.
Asi mutori wenhau Tawanda Karombo audza Studio 7 kuti vanhu vanga vajairira kutengeserwa zvakachipa nehurumende ichibhadhara. Karomba ati kunyange hazvo zvichirwadza, Zimbabwe ndeimwe yenyika dzine mafuta nemutengo wepasi kana mari ikaiswa kumadhora ekuAmerica.
Mafuta dzemotokari akwira mutengo, asi ini ndinofunga kuti tiri vanhu vanga vajaira kuti hurumende inopota ichiti sira yavanoti subsidy. Kureva kuti zvoni pamari yatinotenga mafuta edzimotokari hurumende inenge ichiisa yakati wandei yacho, isusu yatinenge tichibhadhara inenge iri mari shoma. Tikatarisa mutengo wemafuta kune dzimwe nyika dzakatikomberedza dzinosanganisa vana South Africa, vana Zambia, vana Mozambique, mafuta edzimotokari kana iri petrol inoita iyo around $0.15 in US dollar terms. Yemunomo yacho ya irikunzi ya kwira iyi tikada kuiisa kuma US dollar cents tinoona iri chiri pasi pe 1 US dollar tishandisa kunyangomusika mutema wachona. Saka zvinhu zvekuti tanga tajaira zvekuti hurumende inotibatsira kutenga mafuta, asi ko zvine izvi ndiri kuona kuti vamutulinube finance minister vaita kuti tichitenga nemari chaiyo chaiyo kana kuti iri padhuze nechaiyo chaiyo.
vaepimo maziba avo vanotengesa mafuta vaudza Studio 7 kuti kukwira kwemitengo kunoitawo kuti vakwanise kutenga mafuta vega sezvo vasisapiwi mari nehurumende.
Izvi zvaitwa nehurumende zvino tinotarisira kuti zvichatiyamura pakushanda kwedu nokuti fuel yacho tatisakwanisa kuitenga ende ivo vanga vachisubsidiza but vanga vasingakwanisi kubudisa foreign currency yacho inoenderana nezvavanga vachi nepractice yavanga vanayo yekusubsidiza iyo. Saka tinongotarisirawo kuti zvavasunungura mashandiro edu zvichatibetserawo kuti fuel inge ichiwanikwa isiwo tinge tichikwanisa kuita pesimisi racho.
Kukwira kwemitengo yemafuta iyi kwakonzerwawo kukwira kwemari dzekufambisa kuenda kumusha wechitungwiza kuwadzana nemimwe misha inogara vazhinji kwava pamadhora mana kubva pamadhora maviri nemakumi mashanu emasendi iri mari yemaRTGS. Mafuta ari kugara achinetsa kuwana munyika nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze iyo inodiwa kutenga mafuta kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vekuchimanimani vanoti vari kufadzwa nekukwanisa kwakaitwa navavo kuvhura zvikoro mushure mekunge zvaparadzwa nemafashamu eduti mupengo recyclone Idai. Mumwe mugari wekuchimanimani East uye vari kanzura weward 23 vaJoe Dumakwezu vanoti kunyange hazvo midhuri yezvimwe zvikoro isati yavakwa, vana vari kudzidzira mumatende avakapiwa nemamasangano ari kubatsira kuputsiridza zvikoro zvakaparadzwa nemvura iyi. Izvi asi vanotiwo dambudziko ravachiri kutarisana naro ndere pekugara pevarairidzi sezvo dzimba zhinji dzakaparadzwa nemvura dzisati dzavakwa patsva uye mimwe migwagwa isati yanyatsovhurwa zvakakwana. Zvikoro zvave nemasvondo maviri zvavhurwa uye hurumende yakazvisiya kuti yakazivisa kuti zvikoro zvose zvaizovhurwa uye zvisisapindike zvaizoendeswa kune zvimwe uye vana vaizoendeswa kune zvimwe zvikoro kana zvikoro zvavo zvakaparadzwa zvachose. VaDumakwezu vanotiwo kunyange hazvo rubatsiro ruri kupiwa vanhu rwadzikira, vamwe vachiri kubatsirwa nematende ekuti vawane pekugara mwedzi miviri dambudziko iri rawira vagari vemuchimanimani nechipinge. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvikoro zvakavhurwa zvakanaka zviri maringe nekuvhurwa kwezvikoro, zvakavhurwa semavhurirwo ezvinofanira kuita. Endi pakuvakwa kwezvikoro zvizhinji zvacho hazvisati zvapera hazvo kuvakwa nekuti marenovation chaiyo chaiyo pamaclassrooms hatina chitakaona. Pamutangwa sekendari ndo pakaitwa matende ekuti vanhu vafundire, asi zvanga zvakafa ipapo hapana kana chinhuani chendakaona chakagadzirisika. Maroads atro, asi panyabamba kuenda padzingira hapasati paconnectica, handizivi kuti mainjinia ari kupaona sei. Anhu ari kutendera nekwakurwa isimba kudai kuenda uko kana kuenda nekujopa, saka zviri kunetsa vanhu mafambiro.
Ko dzimbawo dzevarairidzi, varairidzi vakakwanisa here kudzoka kumabasa?
Varairidzi vakakwanisa kudzoka kumabasa asi dzakapa dzacho vanondoshandisa dzakadaro nekuti handina kumboona pakanyatsogadzirwa kuti apa pari kugadzirwa imba yematicha yakakwanisa kuti vagare zviri sefu. Vanogara vachitya.
Ndiani ari kugadzirisa zvivakwa izvi? Vanhuwo vari kubatsira here? Masangano ari kubatsira here kana kuti ihurumende?
Hurumende yakangotanga yatora vanhu vakawanda vepublic works, ikatora vanhu aisvika kuma30 pamaschools apa, asi yakazotsima yaakutosara navanhu vasingasviki 10. Vamwe vacho vaakuchingokonzeretera nematoilets chete. Vazhinji vacho vakatogara kudzimba asi havana nechavakaona ipublic works.
Saka vanhu vangu vachibhadharwa here pabasa iri kana kuva kuri kubatsira sevagari?
Vakambopinda vachizi vari kubhadharwa asi pavakamiswa hatina kuona kana kuti vakabhadharwa here kana kuti vakaita sei.
Ko muchiri kutambiriswa chikafu here nehurumende kana nemasangano anobatsira?
Chikafu chiri kuuya pano nepapo asi izvezvi uno zvazvishoma. Red Cross ndo vakatombonyoresa vanhu vevakapa makadzi manji manji kuti vazoone kuurisa chikafu chacho, asi havasati vambopa, vachiri kuda kutotanga. Izvi ndo kuti vanouya nacho rini.
Zvinga taurawo kuti dai mabatsirwa nazvo pari nhasi?
Zatinga taura kuti dai tabatsirwa nazvo ngezvekuti vanototi batsira vacho. Ngavauyewo zvenguva ichiripo. Nekuti kuzouya papaye, vamwe vacho vari kuchari kuya nhasi. Vatiti vanoda kubatsira vamwe. Kutotaka vanhu vasina pekugara. After 2 months, vatiri kutaka vanhu kupe matende. Zvinorwadza ngekuti munonga makuya kufungisa futi munhu uya uye wakanga atombokanganwa nezvazvo kuti haana pekugara. Saka vari kuda kuti batsira vacho ngavakasirewo. Nguva yacho iyoyo chifunga zvichidiwa hotipo. Pasaiyo chiselekita kuti toda vanhu 25. Iwo kumine anhu 100 anoda rubatsiro.
Asi kavadhuma kwezvo, vazhinji vari kubatsira vari kutopemhawo, saka kupemha kunovatorerawo nguva. Hamuone here kuti zvinokwanisa kunge zvichinonotsa kuwana rubatsiro kwenyu?
Rubatsiro rinoda nguva iripo, rinonga riri veemergency. Hatingatarisiri kuti paemergency paipa, nguva yeemergency yapera, munhu ouya nerubatsiro rweemergency.
Avo vanga vari vaJoe Dhumakwezu, mugari wekuchimanimani East, uye vari kanzura weward 23 wekwamutsvangwa. Vanga vari parunhare vari kuchimanimani kwakare naJonga Kandemiri weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeMalawi vaPeter Mutharika vari kupinda musarudzo yekuti vawane imwe temu yekutonga apo vanhu vemunyika iyi vari kuvhota nhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nemazana masere ezviuru vari kuvhota musarudzo ichaburitsa pachena kuti vaMutharika avo vave nemakore makumi manomwe nemasere vacharamba vari panyanga here kana kuti kwete. Sarudzo yemutungamiri wenyika iyi ichaburitsawo pachena kana mutedzeri wemutungamiri wenyika vaSaulos Chilima pamwe nevaimbova murairidzi muparidzi vaLazarus Chakwera vachidiwa nevanhu kuti vatungamire nyika iyi zvitevera kubuda pachena kwevaviri ava vachishoropodza uori uhwo vanoti huri kuitika munyika iyi. Vaimbova gweta remuzinda weWhite House muAmerica vaDonald McGain varamba chikumbiro cheHouse Judiciary Committee chekuti vape umbowo pamberi pekomiti iyi pamusoro pezvavakataura nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump apo pavaironga kuti gweta rakaferefeta kupinda kweRussia musarudzo dzemuAmerica vaRobert Mueller vaswe pabasa referefeta apo vainge pekuita vapiwa iri. VaMcGain varambidzwa nemuzinda weWhite House kumbowo kukomiti iyi. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefetiri muWashington. Kukaikwa kwemagetsi yakakwana munyika kwave kuita kuti veruzhinji mumadhorobha vashandise mhando dzemoto dzisingabvumidzwe dzakaita sehuni sezvo vasingakwanise kushandisa dzimwe mhando dzakaita semagetsi ezuva kana kuti solar power pamwe nemagenereta sezvo petrol nedizeri zviri kushayikwa uye mitengo yazvo yakwira zvakanyanya. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Munguva yapfuura paishayikwa kana kuenda magetsi, vanhu vaishandisa majenereta pamwe nemagetsi ezuva kuonesa, kubikisa kana kuita mamwe mabasa. Asi pari zvino havachakwanisa kuita izvi nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekushandisa mumajenereta. Mumwe mugari wemuHarare vaOswald Gumbo avo vanoshandira kumba kwavo vaudza Studio 7 kuti vave kutadza kuita basa ravo nekuti havana dzimwe mhando dzemoto sezvo dzese dzave kudhura.
Zwa imwe mkana uripo ndewe solar, but kudura kuwa kuita ma solar panels iko zvino. Waona wo mkana vano notengesa ma solar panels kuti waona kuti ndiyo option yaano maZimbabweans vodhurisa. Saka woshaya kuti option iripo ndeye kungo yangosara ndeye kuti wochingomirira iwo magetsi acho kuti auye.
Amai LC Sivanda vaudza Studio 7 kuti kunze kwemagetsi havana imwe mhando yemoto yavanokwanisa kuwana kunze kwehuni.
Saka magetsi akangoenda sese zvatomira. Sesu isi tinosona mishina yedu inoshanda nemagetsi. Saka tinoona income yedu kubva mukusona imomo kana zvatomira zvese zvatofarana uye tine mafridge tsateso mafridge anotodawo magetsi iwayo miriyo yedu iri kuora saka tombozoti toita sei nenyaya yemagetsi aya ari kutikanganisa zvakanyanya steering
vagumbo vanotiwo huni ndicho chinhu chega chasara chavanoshandisa chine mutengo vanokwanisa kubhadhara
kozoti zveoda zvekuti uchiti ugadzirire even kudla kwacho kushingosvika kumba unoona kuti hapana wozotsvaka kwakutsvaka huni nokuti ukada kuti ndishandise generator randinoti ndinoshandisa kuwana moto fuel yacho hakuna
kana vana vechikoro vanotiwo vave kuvhiringidzika pazvidzidzo zvavo nekuda kwekuenda kwemagetsi mudzidzi wepane chimwe chikoro muHarare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti vave kutadza kuita zvidzidzo zvescience pamwe nekushandisa macomputers
pakuverenga manhiyo toita kutoshandisa makendro fish makendro acho ari kudhura plus kushandisa kendro kunonetsa pakuverenga plus tichida kuresearch tichishandisa mafoni kunosina magetsi
pakubika vanhu vanokwanisa kushandisa gas asi mutengo waro wakakwirawo zvakanyanya zvichitevera kukwira kwepeturu nedhiziri kirogiramu imwe yegasi yave kutengwa nemaRTGS dollars manomwe kana kudarika mutengo weparafini wakakwirawo zvakanyanya sezvo makoronyera aitenga parafini achisanganisa nedhiziri kuti awane mari yakawanda asi kunyange hazvo paine dambudziko remagetsi iri kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti yeForestry Commission inoti inotarisira kuti pachave nekutemwa kwemiti nekutengeswa kwehuni zviri kunze kwemutemo nekuda kwekushayikwa kwemagetsi mutauriri weForestry Commission Violet Makoto ati vachashanda zvakaomarara kuona kuti izvi hazviitike
and as the state authority
isu sekambani inoona nezvekuchengetedzwa kwemiti tinoti kutema miti vanhu vachitsvaga huni hazvisi pamutemo tiri kushishikana kuti dambudziko iri richawedzera nekuda kweload shedding uye zvichatiomera nekuti tinofanira kuwedzera basa rekudzidzisa vanhu kuti zvazvina kunaka hazvisi pamutemo tichapinda migwagwa kuona kuti vanhu havasi kutengesa huni zvisiri pamutemo
mutauri wekambani inogaya magetsi yezesa Fulad Gwasioti chirongwa chekugova magetsi kana kuti load shedding chiri kuitwa nekuti mvura yave shoma kugwenya remagetsi rekariba vanoti vaifanira kuwana 1050 megawatts pazuva kubva kugwenya iri asi pari zvino vari kuwana 350 megawatts chete vagwasira vanoti kambani yavo iri kutora mamwe matanho kuti vaone magetsi anokwanira nyika uye matanho aya anosanganisira kubhadhara chikwereti chemagetsi aya akashandiswa kubva kunyika dzakatikomberedza pane mari inodarika mamiriyoni makumi masere emadhora ekuamerica asati abhadharwa kukambani yekusouth africa yeescom nehcb yekumozambique asi vagwasira vanoti chakakosha pari zvino kushandisa magetsi zvine mwero
nekuti magetsi ekutaura pandaita pokuti haagoniwo kuchengetedzeka saka inini kana ndiri kumba kwangu ndikadzimawo zvandisiri kushandisa panguva iyoyo zvinoita kuti magetsi anga achiwanda kuitira kuti zese igone kubatidzawo vanga vadzimwa so that kukura kweload shedding kana tati kudzima for instance Mount Pleasant chete kana kuti tachidzima mufakosi chete vanhu vari mufakosi vakadzima zvavanoshandisa zvavasingari kudi kushandisa panguva izvozvo togona kutobatidzawo gunora kana budiriro
panyaya yekuti pane vamwe vari kuchema-chema kuti pane dzimwe nzvimbo dzisiri kudzima magetsi vagwasira vabvuma kuti izvi zvinoga nekuda kwezvikonzero zvakasiyana semuzaniso zvipata nhandare dzendege nzvimbo dzine zvigayo zvemvura pamwe nemaborder posts haadzimwe magetsi uye vogara munzvimbo dzine tambo dzemagetsi dzinoenda kunzvimbo idzi wana getsi ingusa yakapedzesera kugova magetsi makore mana apfuura senzira yokupedza dambudziko remagetsi hurumende inoti yakapa makambani makumi matatu mana kuti atange urongwa hwemagetsi anobva kuzuva izvo zvichaita kuti vanoshaya vakwanisewo kuwana magetsi aya nyore ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Chirongwa cheStudent chinokuudzai zviri kuitika muzeye mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001202 0165-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote fenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yashika nguwa ya kutitimbonzwa zviri kuitika pa social media zvatinopakurwa na Marvelous Mhlanganya huye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei tangatiri kutarisa nyaya yemafuta ekufambisa ayo anonzi mutengo wayo uri kungogara uchichinjwa chinjwa nguva dzose izvo zvepakuti vanoshaya vagare vakaomerwa neupenyu. Tiri wadi makadi iko tirikutaura nani uye zve muri kupi?
Ndini Josh Madi ndiri ku Joburg.
Ehe mukoma Josh makadi ku Joburg kutipe upfungwa dzenyu?
Nyaya mafuta iyi yakaoma. Kuti zvakangoitwa kunge overnight kungotara mafuta akutokwira onza akwira basi maonero angu ndekuti varume ava havasi pachokwadi.
Sei muri kudaro?
Nekuti nezuro ndopatakarodzwa isusu kunzi mukuru mukuru webhanga reReserve Bank akubvisa nyaya ye1:1 pa US dollar nebond. Then fuel all along yanga ita around $3.22. Then tibwazvepa Ministry of Information update kuti dude sakadzikibva pa 92 cents. Saka zvinhu zvese izvozvo hazvisi kuedha up, zviriva zvari pane kunyepa kuri pakaya kuri ipapo kusabuda pachena kuripo, because tikazotarisa vakati dute rari riri pa$2.30 iyo fuo yanga ichiita $3.22. Zvinoreva kuti fuo yanga ichilenda neabout 92 cents bond, which is not true. Saka zvinongodawo kuita transparent nekutaura chokwadi. I think that's how we can move forward.
Muri kutaura na Mr. Banda vari kuSouth Africa.
Taurai tinzwe Mr. Banda.
Zvokutanga ndinoda kutanga kukwazisa imi munoita basa rakanaka, tiri nevanhu vese vakateerera vari muchirongwa ichi.
Aiwa tinokutenda indi munotoita kuti basa racho rifambe, nekuti kana muchititsigira kudai muchiuya pazvirongwa tinobva tanzwa kufara. Taura henyu.
Aiwa zvinotenda. Nyaya yekuZimbabwe ikai. Semaonero angu inini hainyanyo kunetsa zvavo, asi kungoti hurumende yedu yakanyanya kuita maoko akarebesesa. Zvokutoti dai kuri kunzi kungotora zvake munhu wavo zvake kumuendesa pabed bridge apa panopfuura nemacommercial vehicles anova ndo anotakura magoods, consolidated goods. Vakamira ipo papa vachicollecta mari from 1 up to 30 days ka. Mari iyo inokwanisa kuraramisa nyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Mike Hove, ndino koka ekuti mpinde mchirongwa chedu, cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru. Nasi mchirongwa, tukitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi, tichitarisa matambudziko akatarisana neve chidiki munyika. Kana muchida kutipawo maonero enyu pamusoro penyaya tukurukura, kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Number zvekare +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection with Pem.
Bye-bye. Chazongo edi apira rikaiti mbotarisa musoro inawo zvakare varwiri vekodzero dzevanhu vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vomiswa pamberi pedare mangwana. Mitengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wokwidzwa zvakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemifaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sevuke kuseni bekuyona leyana eliyijayeleyo every $3.27 and then petrol $3.40 but yazokhuphula namhlanje ntambama kwisishaya bo 3 landabo 4.
Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha ezimota okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto.
Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga-ke lethezwe icala ngenxa yalokho.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe izolo ntambama egcekeni leRobert Gabriel Mugabe International Airport betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni sokubamba izakhamizi zemadolobheni ngamandla ukuthi zisebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokukhwela kwentengo yamafutha epetulo ledizili okubikwa kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yezinye izinto ezitolo. Izakhamizi zakobulawayo zona zithi zethuswe ngendlela amafutha akhwele ngayo injalo. Zithi amvuke elentengo yayizolo ekuseni kodwa yasikhwela emini. Iningi lethi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yempahla etshiyeneyo kanye lokudla. Uhlangothi olubona ngezamandla omlilo olweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwethule umbiko wesilinganiso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota. Ipetulo ikhwezwe ngesilinganiso sokungamashumi amane lasithupha ekhulwini i-46% isuka kumadola edlula kancane amathathu. Isiya kumadola pose amahlanu ama-RTGS. Osaphethe isikhundla somqondisi wezera umnumzana Edinton Mazambane uthi abanini bamagalaji bakhululekile ukuthengisa ngentengo ephansi kulaleyo emenyezelweyo. Ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota kuza ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selikhuphule enye yemali ebingezelelwa nguhulumende ukuncedisa labo abathenga lokuthengisa amafutha ezimota ukuze intengo yawo ingakhuphulwa kakhulu. Usomabhizimusi wakobulawayo kumsebenzi wokuthwalwa kwempahla labantu umnumzana Matthew Spanda owebhuvesi Transport uchasisa ukuthi uBulawayo wamukele njani isaziso sokukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Iweli iphezuyiwe namhlanje nje kutshaya bo 3 o'clock kona lapho abantu baqale ukumiswa belayinela ifuweli lade abanye bebethela abanye belayinela ifuweli ezodiliva engakadiliva bahle batshelwa labo bethela ifuweli ukuthi hhayi manini sesithinte ama-price ifuweli isikhwelile. So ifuweli yakhona ikukhwezwa kwayo ipetrol yaku $5.02 per litre. Idiesel yakhwela yaku $4.94 per litre. Manje hayi abantu bathuke kakhulu ngoba ngikhuluma nje manje kunje ilanga lithola abantu bethawula zimoto besiye emakhaya bese begcwele imigwaqo yonke ngoba lezi moto imchova ibizikhuphula ama-price ingasenelise ukuthwala ngeprice yendala. So abantu bese belayini emalayinini amabhasi la akhontrakthwe nguZupho ngoba amabhasi uZupho wehlisile wathi 50 cents.
Kodwa lintengo ithe ivuka ekuseni ibiphansi yazokhwezwa emini yantambama.
Ithe ivuka ekuseni bekuyiyona liyana esiyijayeleyo $3.27 idizili and then ipetrol $3.40. But yazokhuphula namhlanje ntambama kwisitshaya bo 3 landa bo 4.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwentengo le.
Bathi imbangela yokukhwezwa kwefiweli balandela amarates akhanye siba khona imali ethengiswa ezitaradeni. So yiyo abalandelayo ma besitsho ngoba ezitaradeni lona leli vikele iphelileyo kubonakale kuprinte amabhondi amatsha etshintshwe esitaradeni. But abantu bebengazi ukuthi ngabantu ababuyaphi bona labo bekuthwela imali entsha. Yibo abakhuphule ama-rates ekutshintshe esitaradeni kuba siphathelele ngoba ama-rates kade seku-6 against user. So ama-rates ayikhona manje la seku-5 ehle kancane kuqathaniswa ne-US dollar. So uthethi basebekhuphula ukuthi uthethi balandela leyo ntengo ukuze bakwazi ukuthenga ifuweli masizwa bekhuluma.
Kusho ke ukuthi nxa ule US dollar uyakwanisa ukuthi uthenge 1 US dollar iliter.
Nge-US dollar ifuweli ekhona manje ngikhuluma emagarajini. I-US dollar bathengisa iliter nge-$1.27 abanye bathi $1.25 per liter.
Ngakho ke kutsho phela ukuthi yena na le eyama RTGS le bondi ichiphile
ngendlela ye-rate exchange kuyabe kunjalo kuyabe kukhanya ichiphile. But okusuka kube nzima ebantwini ukuthi US dollar kabalayo. Akula muntu ohola i-US dollar, akula muntu othengisa nge-US dollar. Akhona nje amakhampani athengisa amanye ngama-US dollar but akusiwo wonke umuntu le-US dollar. Abantu abaningi balayona le RTGS.
Wena njengosomabhizimusi owamabhasi lama-truck, ubunzima bani elihlangana labo nxa sokukhwezwe intengo yamafutha ezimoto?
Yena njengosomabhizimisi oku-transport sihlangana lobunzima obukhulu ma uhulumende sekhuphule ezekhweza ifuweli ngalolu hlobo. Ngoba ngendlela osokukhwezwe ngayo kuyabe kufanele sikhwezele abantu ama-price. But abantu kunzima leyo mali ukuthi babe layo ba-afford ukuthi babhadale imali eyabe ifanele siyikhweze ifike kuleyo nani ukuze kuhlangane la ama-price akhwelileyo.
Abanye njalo ngabathi nxa kukhwezwe intengo yamafutha ezimota kutsho ukuba le ntengo even yesinkwa sibili ingahle iqonye.
Sikukhangelele lokho ukuthi vele isinkwa kusaza singavuka sigqomile njengoba manje isinkwa siyi-$3.50. Siyakucabangela ukubana isinkwa singakhwela siya kubo-$4 ne-$4 ele mali ngoba isinkwa yonke into ekhona ihamba nge-transport nge-freeway. So ngaleyo ndlela sikukhangelele ukuthi wonke ama-commodity basically kutshethi kusasa azavuka ekhuphukile kumbe ekhwelile. Ngoba mase yakuthethi siyakubheka siyamangala ukuthi uhulumende uyakhweza ifuweli ngendlela ebuhlungu enganakekela abantu bakhe abayibo abakhokhelayo ukuthi uyabethi leyo mali bazoyithatha. Ngoba njengamanje wehlisa amabhasi wathi 50 cents abantu izinto abazithengayo abathengi kugada amabhasi, abantu bathenga ukudla, bathenga into eziningi ezijiyeneyo, abathengi nge-50 cent. So bazodla ukugibela yini amabhasi kumbe ukugada amabhasi, kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini baseZimbabwe. Lokho
likhuthazani njengabantu beZimbabwe kuhulumende?
Sikhuthaza ukuthi uhulumende mayebona ukuthi usehlulekile ukukhontrola i-bond yakhe kumbe i-RTGS, ayikhiphe afake imali mali kumbe sibuyele ku-US dollar, imali ezaba stabilized for everything, ezintweni zonke, ukuthi abantu benelise ukuthi bahole i-USA, benelise nokuthenga, ngoba kungaba le-USA akulazi into ezizavuka zikhwelile nje emahlayana, kuphonga uvuka kukhwezile izinto zonke. Ngoba khona manje abantu asisakwazi ukubhajeta ukuthi ungabhajetani, kuyathi uhlele kusasa ozi-driving isikhwelile, lokhu sokuyimalini. Thina njengabantu abaku-transport kunzima, ngoba sithenga ama-spares. Ama-spares siwathenga nge-foreign currency, ngoba kumele siwathenge ngamarandi kumbe ngama-USA. Ama-spares aqakathekile, afunekayo ezimoteni. But nge-bond uthole i-price yangkhona ingathengeki, njenge-tire angeke ulithenge lapha eZimbabwe nge-bond.
Umnumzana Matthew Spanda ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Kusenjalo incwadi kwezenotho zithi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhuphule intengo yabakuthengisayo. Sixoxe lenye yalezi ncwethi umnumzana Reggie Shoko.
Ifuel isebenza yonke indawo, so yonke into izakhwela. Although lapho ku-transport kungakhayela ukuthi uhulumende uyenze wehlisa ama-price amabhasi zakhe akazukwe lawo, ngoba yena ngubani kayifuel. Intengo ye-transport ngezindlela uzukwe ngasebenza kuhle, laba balamabhasi okuthwala abantu bazathwala nzima, ngoba intengo kazukwe sithi too much subsidize, ngoba kwezinye indawo ngama-50 cents wena umjova uyi-$2. So kutho ukuthi kungakhipha umjova kubhizimusi. But okunye lokhu uhulumende kala ngendlela afake ngawo ama-subsidy ngaphandle kokukhipha interest or i-tax ye-$0.05 ku-every liter ade itholayo.
So kuke kwazanywa lokho kokusubsidiza uzubko lezinye inhlangothi zikahulumende Shoko, kodwa akuzange kusebenze. Kuyini okuza kwenza kusebenze ngalesi sikhathi?
Ama-subsidies vele ngokwawo asonto engasustaina i-economy, engasebenza in the mean esithi ngama-short term, ikuvala isigamba nje okwesikhathi esifitshane, kodwa ayisikhathi eside akusebenzi kakhulu. So esikukhangeleleyo ukuthi sizabona entweni uhulumende uza kwenza njani in the long run, but kathesi in the short term uyasubsidiza kuze kufikane. Remember leyana le fuel beyisubsidiza nge-1:1, sesehlule kuyisubsidiza yikho seyenze yaba open market, into yakuliberalizer ngesikhiwa i-fuel importation.
Ukukhwela kwentengo yezinto lokhu okuzayo osokuqhuqhisa abantu abaningi Shoko, kuza kutshoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima la kumnotho welizwe lawo oqhubeka utshabalala mihla lamalanga?
Uthi kubana umuntu nje oZimbabwe uzathwala nzima njalo, ngoba kathesi imuli eziningi zehluleka ukuthenga izinto. So ngale ndlela inflation ngokwayo esibo 75 kathesi iyakhangela ukuthi iyakhwela ngenyanga ezayo, nxa sizikhangela i-month to month basket, ngoba ifuel ezakhwela. Ngaphandle kube lamanye social security net angaprovida i-government ukuthi avale ukukhwela kwentengo, kodwa ngaphandle kwalokho hhayi sikhangela ukuthi abantu bathwala nzima.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela ekoBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu abane ababotshwe ntambama izolo eRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare bevela kwele Maldives namuhla betheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abani laba babalisa umnumzana Tatenda Mombearara wenhlanganiso ye Citizens Manifesto. UGeorge Makoni wenhlanganiso ye Center for Community Development in Zimbabwe. UNyasha Frank Mphahlo we Transparency International Zimbabwe. Kanye lokamuchirai Mukura wenhlanganiso ye Community Tolerance and Development Trust. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Pamu utshele iStudio 7 ukuthi abasolwa laba bazalala esitokisini njalo namhla babe sebemiswe emthethwandaba kusasa ekuseni. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kwabo kwephula ilungelo labo ku-constitution kusisekelo sombuso ngokuba akukho okunye abakwenzayo ngaphandle kokuthi bakhulume, ngaphandle kokuthi bahlangane. Ukuthi abantu kuso sonke isikhathi bangahlangana kube sekuthiwa bafuna ukugengula umbuso ngendlela engekho emthethweni akusikho okusisekelo sombuso. Ilungelo labo lokuhlangana lokukhuluma livunyelwe ku-constitution, akufanelanga ke letheswe icala ngenxa yalokho.
Kumbe mhlawumbe uhulumende ngaba elabo ubufakazi Ncube?
Yakaze abe labo ubufakazi kusuka ngo-1980 asiso sikhathi sokuqala lesi sokuthi abophe abantu abethese umlando wokuthi bafuna ukudengula uhulumende. Kuso sonke isikhathi nxa kuthiwa kaveza ubufakazi kabi labo ubufakazi kodwa sebabophile wakubahlukumeza abantu. Kuyindlela nje yokuhlukumeza abantu, yokwenza abantu bathwale nzima, yokwethusela abavikela amalungelo abantu, kwethusele nezizwana zezimbabwe nje jikelele ukuthi zesabe ukungazi loshopo, zesabe ukwenza okungazikhulula, zesabe ukuvikela amalungelo azo. Lalabo abavikela amalungelo abanye besabe ukuvikela amalungelo abanye. Umbuso omubi ukholisa nxa kunjalo, ubusa kahle nxa kunjalo.
Sike sabona iphephandaba le-Herald libika ukubana bakhona benhlanganiso ezizimeleyo abasebenzelana le-MDC abaphandle kwelizwe abalolongwayo belungiselela ukuvukela umbuso. Kukhona yini lawe njengelunga lenhlanganiso ezimeleyo mhlawumbe okwenzakalayo esingakwaziyo njengokutsho kwephephandaba le-Herald?
Hayi, kayikho into njengaleyo. Into engakufunda uhulumende ikuyango okukhulu lokusweleka kwemisebenzi phakathi kwelizwe. Okungakugengula uhulumende ikudula kwezinto ezikhwela kuhle namalanga. Nxa ngabe besifuna ukuthi bavikele umbusolo nabalwe lokuyanga, balwe lokusweleka kwemisebenzi, balwe le ntengo yezinto ekhwela njalo nje, yikho lokho okuzagengula uhulumende, hhayi abantu abazihambela emgwaqweni kumbe abavikela amalungelo abantu kumbe inhlangano ezizimeleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela ekobulawayo.
Yebo, 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 mfakazi omuhle. Mina ngu-Mike Hobe, we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuhlangana kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo, sixoxa ngomnotho welizwe osugugudeka okumangalisayo. Siyezwa ukuthi intengo yamafutha awezimoto isikhuphukile. Ngesikhathi esiningi, lokhu kusho ukuthi intengo yezinye impahla la izakhuphuka. Khangela uqoqo lani izulu kandaba njalo abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo ukuze sizwe okunenge imalana lo dabo lusegodweni. Abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezelo ku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini e-Facebook ekhasini lethu LFBOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weMalawi ubevota namhla kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edalele ephalamende kanye lamakhansila. Abalusekelo olukhulu kulolu khetho bathathu njalo babalisa umongameli Peter Mutharika lomsekeli wakhe uSaulos Chilima, yena osaphuma kubandla leDemocratic Progressive Party Wabumba ela kenya genye, ganye lo mfundisi osoange na kwezo mbusazwe umnumzana Lazarus Chakwera. Okhokela ibandla eliphikisayo eMalawi Congress Party. UChakwera wanqotshwa ngumthalika kukhetho luka-2014. Uhlangothi olubona ngendaba zesiphepheli kumanyano amazwe omhlaba olwe-UN Refugee Agency lukhuthaza amazwe angomakhelwane ukuthi amukele isiphepheli zakwele Venezuela ezibalekela impi yomdeni. Ukusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe sokubamba abantu abahlala emadolobheni ngamandla ukuthi basebenzise eminye imihlobo yamandla omlilo enjengenkuni. Kodwa lokhu lakho kubangela ukonakala kwemvelo njengoba abantu sebegamula izihlahla mahlayana. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu olweForestry Commission bacebisa uZulu ukuba asebenzise ezinye indlela ezifana lesola labo gasi. Kodwa abaningi bathi kabakwenelisi lokhu. Kubika uBathabile Masuku.
Kusukela ngesikhathi amagetsi eqala ukusilela eZimbabwe, abaningi abahlala emadolobheni bahle baqalisa ukuthenga ama-generator loba ama-battery amandla awelanga, ama-solar panels, ukukhanyisa endlini, ama-radio, ama-television, leyinye impahla yendlini. Abanye njalo benelisa ukuthenga amatanka awe-gas efuna njalo eyinye imali yokuyangezelela leyo gas nxa isiphelile. Konke lokhu kulentengo ephezulu engeneliswa ngabaningi abagcina sebesiyatheza inkuni okungavunyelwayo nguhulumende. Abohlangothi lokulondolozwa kwamagusu abeForestry Commission bakhuthaza indlela lezo ezilentengo engeneliswa ngabaningi ngoba besithi ukusebenzisa inkuni kuyingozi yokonakala kwezemvelo. Umnumzana Bekithemba Ngwenya osebenza eForestry Commission ekhangela umguza lebulawayo uthi bakhathazekile ngesimo sokuganyulwa kwezihlahla kubangelwa ikuswelakala kukagetsi.
Siyakhathazeka kakhulu ngosokusenzakala abantu sebegamula izihlahla ngendlela enye ephezulu kakhulu okubangelwa ukuhamba kwamagetsi khonoko okukhona. Thina njengeForestry Commission besikhangela ukuthi abantu bemadorobheni nxa kuyukuthi amagesi kumba sebadurela kumba aswelakala besebenzise igas njenge-alternative source of energy. Kodwa ke siyananzelela futhi ukuthi ebantwini abaningi igasi kabasayenalisi ngentengo esikhona kuze nezinsuku. So uzathola ukuthi abantu abaningi sebephephela ekugamuleni izihlahla.
Uyaqhubeka njalo umnumzana Ngwenya ethi labo abafuna ukugamula izihlahla kumele baze eForestry Commission bezodinga imvume yokugamula ngokusemthethweni.
Thina njengeForestry Commission silomthetho ke esikhangele ukuthi nxa umuntu umbuye uleplazi lakho ufuna ukuyagamula eplazi kuyabe kudinga ukuthi usazise njengeForestry Commission. Ngokwenza njalo kuyasiphathisa ke njengenhlanganiso ukuthi sikontrole ukugamula mahlayana.
Isikhulumeli sekampani kagetsi eyezisa umnumzana Fulad Gwasira uthi ngaphandle kokwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKariba eZimbabwe livele lilesikwelede esikhulu kwamanye amazwe asesithi kumele siqale sibhadalwe andubana lithengiselwe amandla kagetsi.
Njimbo zati singadzimwe magetsi zinotiwa ma essential services zakafana na nema nezvipatara zakafana na nema airport
kulendawo esingazincithiyo esizibiza sithi ngama essential services ezigoqela isibhedlela kanye lama border. Imbangela yelo shedding le yikuthi izulu alinanga kuhle. Ngakho ke idamu leKariba lilamanzi amalutshwane osokusenza ukuthi kugaywe amagetsi amalutshwane.
Umnumzana Rodney Jele ongukansila wenkulumane yena ukhuthaze abantu ukuthi babe lezinye indlela zokuthi bazisebenzise nxa ugetsi owezesa engahamba.
Namhlanje bengithi ndixwayise nge-challenge yokuhamba kwamagetsi izesa. Kulama timetables of course akhona. Sibe kwazi isikhathi zangkhona ukuthi amagetsi ahamba isikhathi bani ku-area yakho, so that at least la ukwanisa ukuthi kumbe uyapheka early or alternative looting other means, as maybe uthenge isolar, ama-solar stove, solar geysers, or ubasa umlilo. So those are the other measures ongayenza ukuthi at least ukwanisa ukuthi ungabi affected kakhulu ngendaba zamazesa. So we advise kakhulu into ezinjengama-solar lights or ama-rechargeable lights ukuthi sisebenziseni wona.
Umnumzana Mlungisi Shumba usomabhizimusi othengisa igasi uthi kibo kumnandi ngoba ibhizimusi liyahamba, kodwa labo baphakathi kobunzima bokuyithenga ngoba bamele bakhokhe idola leMelika. Unkosikazi Senzo Ncube ongumhlali wakoBulawayo ukhala ngokuthi kunzima kibo abalabantwana, njalo lokwesaba izigebengu ngoba sekulithuba elihle ezigebengweni ukuba babahlasele besemnyameni.
Mina ngilokudana kakhulu ngoba kwesinye isikhathi timetable leya abayikhiphayo abayilandeli, kusuka kube nzima kithi esingelamagasi esebenzisa umlilo ngoba abantwana sebesidla izinto eziqandayo okungalunganga ngokwesaba izigebengu. Ukuthi uyathi ubhizi phandle upheka, bona bengena betshontsha endlini osokudalela ukuthi sidle izinto eziqandayo.
Uzulu ongatholi iholo eliphezulu uthi akula ukuthiwa uyaphumelela kulesi simo esokuhamba kwamagetsi ngoba umthengisi ukhala ngokuqonga kwentengo yokuyawoda impahla ayithengisayo okumenza laye acine ekhweza. Uzulu laye uthi akulula ukuthi bathole imali ngoba intengo yempahla lokudla ikhwela nsuku zonke okungaphezu kweholo labo lenzuzo yomsebenzi abayabe bephila ngawo. Okukhulu okukhalelwa ngabaningi ngalezi zikhathi zobunzima wokusilela kwamandla kagetsi yikuthi abekampani kagetsi abezesa kumele belandele i-timetable yabo abayikhiphileyo ukuze labo bahlale bezilungiselele, bahlele ukuthi lapho engekho bathathe manyathelo bani. Ngimele iStudio 7 ngiboBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu leHighlanders liqhubeka lisadalala kumidlalo yePremier Soccer League. Nangu selifikise imidlalo isishiyagalombili lingazange linqobe. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders libe ngijikile obhanqa leqembu leRentals ngensonto okungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni yokuyimpumela elithiye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka emthileni wengalane yemiklomelo le miklomelo emihlanu. Ekhuluma nentathela izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo wangensonto, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe yakalayo ingcazelo yokuba kungani abafana bakhe besihluleka ukunqoba loba nje bedlala ibhola elinathisa amanzi. Iqembu leHighlanders libe ngujikile obhanqa emidlalweni emihlanu lanqotshwa kwemithathu kumidlalo eyithoba minembili yesidlalo lonyaka kusigaba seCastlaga Premier Soccer League. Emdlalweni walo wangensonto likhulelele iRentals imini yonke, kodwa lihluleka ukulitshayela emambuleni okuyo imbangela enkulu yokuzithwala hlezi emsileni wengalane njengoba selihlohle kabili kuphela kumidlalo yeligi. Ikanti lona lahlohlwa amagoli ayithoba minembili aphezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu leCapes United, lona ele miklomelo lithumi lathoba munomunye njalo elinqobele Mshawana Stars ngetrika 2 ngensonto. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn elilemiklomelo elithumi lathoba munembili njalo elitshaya elichapungu ngetrika nyanga ngensonto. Iqembu leFC Platinum lihlezi endaweni yesithathu elilemiklomelo elithumi lesikhombisa ngemva kokunqoba iqembu leZPC Kariba ngetwo kanya, futhi endaweni yesine kule qembu leChapungu elilemiklomelo elithumi lesithupha. Emsileni kuhlezi iqembu leBulawayo Chiefs, lona elenelise ukunqoba okwakuqala lonyaka ngemva kokuba litshaya eleDynamos ngetwo kanya njalo lilemiklomelo emine kuthi phezu kwalo kule qembu leHighlanders lisendaweni yesibili nxa usuka phansi lilemiklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kule qembu leMshawana Stars, lona lilemiklomelo emihlanu kuthi iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi ngeleyada elilemiklomelo yesithupha njalo elibe ngujikile obhanqa 1-1 leqembu leNkezi Platinum. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, inguJoseph Njanji.
Kwanele mthwakazo muhle kayihlukane likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk olivalelisayo ngontungamili inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.